tanga chofano zia mwere Zimbabwe ndeche kuti isu semisangano takasisi kuchema asi ndo mutemo zvaunotaura kuti kana muchinge pa ita kuti constituency kana ward munhu ashaika kana kuti abva kana kuti abviswa panoitwa sarudzo mushure memazuva asikapfuuri 3 months ndo zvinenge zvichitarisirwa saka isuwo tinenge tichiona nekuti hatiraramwe tiri tega muno muzimbabwe muno muafrica kana muno munyika tine dzimwewo nyika dzakatitenderedza kwana Malawi kwakawanda kwakaitwa maelections kwana Uganda nenzvimbo dzakati wandei dzakaitwa maelections akabudira maelections angatore nyika yese kusanganisira upresidenti chaiwo zvichireva kuti mwana wese wemunyika umomo aito participate maelections iwavo saka tobva taona kwedu kuno kuzimbabwe kubva kwavhariswa maelections necompletely zvisina kana date inotaura kuti aiwa tinotarisira kuti zvichafamba zvakadai zvafamba zvakadai zvaingotiratidza zvega kuti vanhu ava vane zvavakananga inyaya kuti vana vezimbabwe vasawana mukana kana vasawana vanhu vanovamiririra vanomirira zvinhu zvavo kuti zvinhu zvavo zvinge zvichifamba kunzvimbo dzavanobva nekuti kudzinga vanhu havana kumira
tinzwe kuna vagakanje vagakanje munoti
ndinotenda zvikuru mukoma ende ndowirirana mukoma wangu pavatataura kuti kumiswa kwaiita maelections papaine chinangwa ichokwadi papaine chinangwa ndinobvuma zvekare pavari kuti dzimwe nyika dzakaita maelections ichokwadi dzakaita isu kuno chatinokoshesa upenyu hwevanhu kupfuura sarudzo isu kuno chataikoshesa kuchengetedza vanhu kubva kudenda ndosaka muchiona kuti nyika dzese dzamuruti dzakaitwa maelections nyika dzese dzamuruti vaita dhemokrasi vakaexercisa democratic rights vakalusa rights of life saka taatiri pepe pekuti hurumende inotarisa kuti tikaita maelections chirwere chinozospreadha kusvika pati uyezve mari yatinofanira kuitisa maelections yacho ko kana tikatenga hedu vaccine vanhu vakavhaccinatwa ndosaka muchiona kuti zimbabwe iri kuyemurwa even nemafirst world countries kuti yakagona kubata nyaya dzevaccination saka zvaitaurwa napurezidendi nezuva vari kukopa kuti aiwa tigadzirai kuita maelections vaitaura vakamira padevelopment vaenda kujeni yedevelopment ndozvinotanga kuapreciatewa izvozvo kuti vamunanga kubva vakaenda kukopa kunoofficiata marods zvinotaridza zvega kuti nyaya yemaelections kuna purezidendi ine ukama nedevelopment nekusevha upenyu hwevanhu saka ichokwadi maelections aimiswa nechinangwa chinangwa chekusevha upenyu
vasachwai
chinondinakidza ndechekuti election inosanganisira kuunganidza vanhu inosanganisira kuti vanhu vaite marali mameting asi marali kana mameting aimiswa neopposite political parties neMDC alliance vakatendera vana munzura kuita congress yavo vakati vatakura nemabhazi vakatendera maMPs avo kusanganisira ivo vana munangabva vacho vacho nana mai munangabva vaiita marali nyika yese vachitenderera vachiita marali havana kana kumira havana kana one jera vakavhara kuita marali vakaita maelections ava vaita macongress kumadistrict kumachimba vaita vachiunganidza vanhu vazhinji saka zvinomisamisa sitereji munin'ina wangu achitaura nyaya yekuti vanokoshesa upenyu hwevanhu nekuti vakavhara maelections vakavhara kutisa kudyiwa neMDC alliance
vagakanje
mukoma wangu anofanira kudyisa mashandiro eparliament chero maMPMDC alliance ese akadzoserwa muparliament decision inobudirira ndeyevanhu vane more than 2/3 ZANU-PF haisa yakatya kudyiwa neMDC nekuti MDC alliance haisati yambodya ZANU-PF uyezve hatigone kutya kudyiwa nebato risingaexisti hatitozivi kuti pavachaenda kumaelections vanenge vachinzani masondo apera vaijanzi taregeserwa citizens convergence for change saka shuwa tingamisa maelections tichitya kudyiwa nebato risati ralonjewa
vasvachwayo bato renyu hanzi harina zita munopinda sei musarudzo pindurai tinzwe
haiwa takataura ndofunga hapana confusion ipapo vana vezimbabwe vanoziva vatungamiriri vavo vanoziva kuti purezidendi wavo purezidendi Nelson Chamisa ndosaka muchiziva kuti ngaapinde hake mukomana nekuti vanoziva kuti mukomana ndiani saka hapana kana confusion vanhu vanofamba nemukomana vanozikanwa vanhu vanoda shanduko muzimbabwe kuti zvifambe vanozikanwa saka nyaya yeleadership haisi kana problem isu takatotaura kuti aiwa tata kutogadzira maelections ari kuuya tataa pamberi ende sosipesenirendo vakataura kuka makaona pazvivhitivhiti pamasaisai pakasiyanasiyana vachitaura kuti aiwa tatopedza tatakutoziva kuti tichipinda munext election bato rinenge richishandisa rimwe zita zvichabva muvanhu vachataura kuti aiwa zvichafamba sei nekuti pane komiti dzatakaisa semusangano kuti aiwa idzi komiti dzatifamba dzichitaura nevanhu matunhu akasiyana-siyana kuti toona sei asi nyaya haisi nyaya yezita inyaya yeugaro hwevanhu inyaya yekuti totungamirira sei nyika vanofanira kutungamirira nyika ndeava wakatunga mirirwa ne mukomana anowa prince Nelson Chamisa
ewa gaka nge mapindurwa apo pindura itinzwe
nyaya mukoma yezvita ndo iri chii isusu patiri kupomerwa kumisa ma elections tiri kupomerwa tichinzi tiri kutya bato rinonzi chii nekuti hatigone kumisa ma elections tichitya bato risati ra register bato risati ra launcher bato risati ra apo haugone kuenda kumapurisa ka kunoripota kuti pane munhu arida kundibira kana kuti face yake yakafita kuti haimbavha saka tinomisa ma elections Nelson Chamisa tinenge tichimumisa nebato ripi kana kuvaimbi chaiko kunonzi Alec Macheso and orchestra mberi kwazvo handiti dai vari vegcc vari kutongotaura izvozvo zviri nani vanhu vasina bato vanhu vari fragmented maindividuals hatitozivi kuti anenge ari president wavo ndiani tingamise tichitya munhu asipo.